segovernment tichitarisa kuti Zimbabwe yacho yakauya sei tinoona zvakakodzera kuti even muchakabve yakafa yakava iyo yakavandura chimurenga chedu chezimbabwe kuti tizonge tiri pano sevana vezimbabwe tichikwanisa kutieta tichikwanisa kuti tienjoye zimbabwe yacho zvakanaka naka zvine zvakanakawo kuti chivanhu chedu ukafiwana nasekuru vedu pane zvatinovata tinovavigawo zvakanaka saka nyaya yekuti mbiyani handa vada kukwanisa kupuwa decent burial tiri kunzwa kuti mutombo wavo wakaitwa inonzi atrophy ukaiswa kunonzi kuengland vana queen vakautora vakagarawo ikoko saka izvozvo zvinhu zvokuti isu tiri kuonawo sokuti sezvo tisina kuwana kukwanisa kuripuva mutombo wavo tikwanisewo kuvarespecta nokuvapawo statue yavo yokuti vanhu vanokwanisa kuti kuionawo muzimbabwe that's why kuchiitwa
maregai ndikubatai muromo ipapo vacharumbira varuzvidzo munotiine urongwa hwurikuda kuitwa nehurumende hwekuisa statue yambuya nehanda muharare
ini ndiri mumwe wevavo vari kununa vakumbuka nezviri kuitwa nehurumende parizvo zvinorwadza chaizvo kuti hurumende nhasi vaona kuti zvinokodzera kuti vaise statue yambuya nehanda ini kwandiri hapana chakaipa kuisa statue yambuya nehanda asi priority yavo yekuti vafunga ivo kuti kuisa statue yambuya nehanda ndozvinobatsira asi muzvipatara vanhu vari kuchema hakuna mushonga maindastry akavharwa zvinhu hazvisi kumbofamba zvamira kuti zii kuisa statue yambuya nehanda pari zvinhu hazvina zvazvinobatsira asi dai vatanga vagadzirisa nyaya yecovid iri kunetsa iyi vogadzirisa zvinhu zviri kunetsa manesezvezva kuti hatina mari asi mavana mari yekugadzira statue zvinorwadza chaizvo reburial haina kuipa reburial inodiwa izvo zvava kutaura zvestatue zvanzi tiri kuda kuita chinyakare hachisi chinyakare kuita statue vada kutedza zvaitwa nana rhodzi nana chi statue isimbo inoitwa nevarungu kunoti nevanhu vatema kana chiri chinyakare chamuri kutedza tedzai chinyakare siyanai nazvo zvana statue izvo
vacharumbira manzwa megabu
chinoitika ndechokuti kana gavhumendi iriyo iri kulidha nyika vane mapriorities anenge vakatoisa already in place ndechimwe chikamu chavanga vakatocho chakatonyorwa pasi kuti during the term yegovernment pane zvinhu zvakati o zvavachaita havasi kungoita izvozvo chete makaona kuti kunana blawai kunana gwai river riri kuvakwa handizi kuti pese panoitwa madevelopment akanaka vamwe vedu veopposition vari kutaridza kuti vanenge vasingacomplaini asi pane zvimwe vanenge vachicomplaina and I don't think kuti zvatanomukoma wangu zvinhu zvakashata nokuti as a government hapana chakaipa kuti tinzwe kuti opposition inoti chii nezvite tichiita even though isusu tagara tichingozozviita because zvinhu zviri pazvinangwa zvezvinhu zvatakati katapinda muofisi tichaita
varuzvidzo tiri kuona vanopikisa vari kuronga kuratidzira musi wa31 July ndezvimwe zvinhu here zvamungange muchitarisira kuti munenge muchiisa pamberi izvo zvekuvakwa kwechiumbwa chambuya nehanda izvo
tarinziro kana kuti demonstration iri kurongwa musi wa31 idemonstration iri kuda kuti vanhu varatidze kuhurumende zvichemo zvavo nanzwa vacharumbira vachiti mwana anochema kuna vababa kuti awane rubatsiro but machemero aita vashandi vachichema kuhurumende especially madoctors manurses mateachers ingangoti macivil servants everyone but unfortunately mapurisa nemasoja kusachema kwavo hazvisina kuti zvahavana zvichemo vanazvo saka dai hurumende yateerera especially uyo musi wa31 iyoyo pane inonzi peaceful demonstration ikuro ngavateerere zvichemo zvevanhu kuti vanhu vari kuda kubhuti kudiko togara pasi nevanhu toona kuti tingasonge sei maproblem avo ndikungonzwa izvezvi kunzi tinorakashi kurakashireiko vanhu vane zvichemo vacharumbira please taurirai hurumende kuti ngaiteererewo zvichemo zvevanhu
regai tinzwa vacharumbira
statue inozoitwa papai kana tagadzirisa zvichemo izvi
vacharumbira munotiine urongwa hwe31 July hwekuratidzirawo
musi wa31 July vajonga isu tawana umbowo hwakakwana umbowo hwatinahwo currently vajonga ndehwekuti pari kunzi pane over 300,000 yakadhonetwa neaidha maorganization ari outside zimbabwe vari kuda regime change saka mari dzakadhonetwa kuti munhu wega wega achanoprotesta anofanira kuti apuwe 20 US kuti vaende vanoratidzira saka haisi nyaya yekuti tiri kutaura nhano
30 seconds mukoma rusvidzi
vacharumbira zvekunzwa izvi zvamunee muchinzwa tangai mazaudi anzwa chokwadi hiraudi kwete zvamakanzwa inhema hakuna munhu ari kupuhwa mari nokuti ademonstrata munhu ari kuenda kudemonstration nekuda kwake kwete kubhadharwa hakuna zvakadaro kunyeperwa ndeinonzi propaganda yamuri kutaura iyoyo
hakuna zvakadaro kuti munhu anopiwa mari kuti aende kudemonstration